chakave chii kwaiva nomunhu waive chirema munda wakuwaipera namakudo ndokucherere ngoma mucheto kwomunda zvou imwe neimwe chiro chinorye zviyo zvakwe aivuya achitsika achiimba ipapo izviro kwazvo akapere kufa achiimba achiti
tindizaore tindizaore.